This is Studio 7 for Zimbabwe, coming to you live from the Voice of America in Washington.
Ino is Studio 7. Nepenyuro yenya dzirikuitika muZimbabwe. Tirikutepenyura tiri pamuzinda we Voice of America urimu Washington DC.
Le is Studio 7. Umsakazo olipa izindaba zeZimbabwe. Sisakaza singapha e Voice of America ese Washington DC.
Manera kana kavatereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wemuvhuro chikumi 9 2014.
Makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC.
Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC.
Neni wenyu Jonga Kandemiri ndichitoya zvinhu zviri munhau dzedu dzanhasi.
Dare redzimhosva rinowana nhengo dzevechidiki muMTCT pfumbamwe dzanga dzichipomerwa mhosva yekurova vakadzingwa mubato iri paElton Mangoma dzisina mhosva.
Nyanzvi dzozeya pangave pasvika ukama hwemutungamiri wenyika vaRobert Mugabe negurukota rezvekuburitswa kwemashoko vaJonathan Moyo.
Vamwe vagari vekuchitungwiza vobuda mukamba i vachinotsvaga vamwe vagari vekuchingwizi vobuda mukamba i vachinotsvaga chouviri munzvimbo dzine zvitoro mudunhu iri.
Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC.
Mutungamiri weSouth Africa vaJacob Zuma vakaburitswa nezuro muchipatara chemuPretoria zvichitevera kurara usiku mumwe chete vari muchipatara ichi vachinzi muviri wavo wanga wakaneta zvakanyanya. Hofisi yemutungamiri weSouth Africa inoti vaZuma vacharamba vachizorora kwemazuva mashoma vari kumba kwavo. Hofisi iyi inotiwo vana chiremba vari kugutsikana nemamiriro akaita utano hwavo. VaZuma vakapinda muchipatara nemusi wemugovera kuti vanoongororwa zvakadzama sekurudziro yakanga yaitwa navana chiremba vavo. Sangano reAfrican Press Association rinoti vakuru vakuru mubato reANC vakakomekedza kuti vaZuma vambonozorora zvichitevera urongwa hwavo hwekutsvaga vatsigiri musarudzo dzakazoitwa mwedzi wapera. Bato reANC rakakunda musarudzo dzakaitwa musi wa7 Chivabvu, kunyange hazvo rwendo runo zvigaro zvavo zvakadzikira muparamende. VaZuma vakagadzwa semutungamiri wenyika masvondo mashoma apfuura. Hofisi yavo yarambawo mashoko ekuti vanga vongogara vakaenda chero nguva kuzvipatara zviri muDurban. Hofisi iyi inoti nzendo idzi dzaive dzekuenda kwavo kunoongororwa sezvo vanogara vachiitwa.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Nhengo dzevechidiki muMDCT pfumbamwe dzanga dzichipomerwa mhosva yekurova vakadzingwa mubato iri vaElton Mangoma musi wa15 kukadzi gore rino nhasi dzawanikwa dzisina mhosva nemutongi wedare ramajistrate muHarare vaMilton Serima. Vachipa mutongo wavo vaSerima vati vhidhiyo yakaunzwa mudare ichiratidza kurohwa kwavamangoma nevarume vatatu hairatidzi vapfumbamwe ava vanoti vaDanford Ngadzore, vaFrancis Machimbidzofa, vaEnoki Mukudu, vaSamson Nerwande, vaStephani Jawi, vaPaul Gorekore, vaShakespeare Mukoi, vaJames Chidakwa pamwe navaRaino Mashaya. Mutongi anonzi akurudzirawo mapurisa kuti asunge vatatu vari kuonekwa muvhidhiyo iyi vachirova vamangoma. Gweta revechidiki veMDC ava uye vari mutauriri weMDCT vaDouglas Mwonzora vanoti vafara zvikuru nemutongo uyu sezvo vachinura bato ravo kubva kuchimiro chemhirizhonga charanga roonekwa nacho.
Hongu varume vese vanga vachipomerwa nyaya yekurova vamangoma mamembers esecurity department yedu kuHarvest House vese vari vapfumbamwe 9 vese vaonekwa vasina mhosva nedare ramajistrate kuno kuHarare kuRotten Row. Zvanyaya kutaurwa namajistrate ndezvokuti pane vhidhiyo yakatorwa pairohwa vamangoma inopangidza vamangoma vachirohwa nevanhu vatatu. Vanhu ivavo vaonekwa kuti havasi veMDC uyeze havasi vasungwa vakanga vasungiswa nana Mangoma. Saka Major Tete ataura iye kuti ko vanhu ivavo sei vasiri kusungwa, uyeze polisi haina basa nekusunga vanhu ivavo. Zvotipa kuti vanhu ava vanenge vanga vatumwa kuzorova vamangoma. Zvakare vamangoma pachavo mudare vakataura kuti havana munhu wavakaona achivarova. Asi pane dzimwe mbowo dzakaundwa naona Mangoma, wana Lawson Julius, wana Pardon Maingahama nana Thabani Mulambo, vese vachida kuzama kuroverera vakomana ava nekuti ivavo ndivakomana verenewal. Asi zvaonekwa namagistrate kuti vese vaitaura zvakasiyana, uyezve vaitaura vanhu vakasiyana kuti ndo vakarova vamangoma. Saka tiri kufara kuti vakomana vedu vabuda vafree, uyezve vauda kuzoita basa rekuorganiza musangano wedu.
Saka imi sebato mune matanha amuchatorawo here pavanhu vatatu vamuri kutaurawo vari pavhidhiyo iwava kuti bato renyu ringe richichenurwa?
Isu bato redu ratochenurwa kudhara nokuti vanhu vedu vadha vasiri ivo vakarova vanhu. Saka zviri kupolisi pamwe chete nana Mangoma kuti vatsvage vanhu ivava nokuti vakasungisa vanhu vasina mhosva. Asi ndanzwa vakomana vedu avo vakasungiswa vasina mhosva vachiti vakudawo mari yekubhadharwa kugara muchitokisi kwavakaita vachigariswa nana Mangoma nana Bisi. Saka vari kuda mari kubva kuna vanhu ivavo.
Vati vakwidza here nyaya iyoyi kudare redzimhosva yekuti vade kuripwai?
Havasati vakwidza zvavo nekuti nyaya yekudambawo mumhosva yaitwa nhasi makuseni. Asi ivo vanga vachitotaura pamwe chete nemhuri dzavo vachiti zvinoitwawo sei kuti takangogariswa muzvitokisi, vamwe vakagara 1 week, umwe akagara 8 days, umwe akagara 4 days, vamwe vakagara ma 2 days. Zvikanzi zvinoitawo here kuti vanhu vanga vachinyatsoziva kuti hatina mhosva votigarisa mumastoki zvakadaro? Saka pamutemo vaifanira kunge vachiripwa. Saka handizivi kuti vamangoma vacho vachavaripa here, vanoda kuvaripa here. Asi chinhu chatiyanisa kwavari kuti varipe vana vavakasungisa vana vasina mhosva.
Vanga vari gweta ranga richimirira nhengo dzeMDCT uye vari mutauriri webato iri vaDouglas Ngonzora vari parunare muHarare. Tabatawo mutauriri wechikwata cheMDCT Renewal Team vaJacob Mafume, ava vanoti vanotambira mutongo uyu asi vanoda kuona kuti vacho vari kunzi ndo vakarova vamangoma vasungwa here vachipiwa zvirango zvinokodzera.
Tinoti isusu dare raiona iro kuti pane vanhu vanga vari pavhidhiyo yavakapuwa vanova ivo vakarova vamangoma. Inekuti mutongo wedare wanyatsobudisa pachena kuti vamangoma vakarohwa nevanhu vanga vari paharvest house. Mazita avo akavarova ndo asiri kuzivikanwa. Ava macomplainants anga ataura ava sevamwe vacho vanga varipo pairohwa vamangoma ndo vaiimba vachiti vamangoma ngavarohwe. Asi pakuzorova chaipo dare riri kuti havazivivo varova ende rakurudzira kuti vacho vakarova vange vachisungwa. Isusu tinotarisira mberi kuti mapurisa nemazitare edzimhosva atange achibata ivo vacho vavataridzwa pavhidhiyo kuti ndivo vakarova, kuitira kuti vanhu vave nevimbo nematongerwo anenge achiitwa nyaya.
Asi muri kugutsikana here nezviri pavhidhiyo iyoyi?
Vhidhiyo iyi haizi vhidhiyo yakabva kwatiri ende munhu akaigadzira hatizivi. Tinotarisira kuti vhidhiyo zvinhu zvinogona kugadziriswa, zvinhu zvinogona kueditwa, zvinhu zvakawanda zvinogona kuitika pavhidhiyo. Saka isusu tinoti tichange tichida kunyatsoiongorora vhidhiyo iyi kana taipuwa kuti tione kuti vhidhiyo iyi kwayakabva nezvayakataridza nezvaisina kutaridza zvakamira sei, nokuti hatizirisi takagadzira vhidhiyo iyoyo. Asi chayabudisa ndechekuti vamangoma vakarohwa paharvest, pakaitwa mirishonga, vakarohwa nevanhu vakanga vachiti ivo vanasapota vatangirai.
Mune matanha amuchatora here ekupikisa mutongo uyu kana kuti mune zvimwe zvamuri kuronga?
Tichadzokera kudzidare kuti ivo vacho vavati ndo vanofanirwa kubatwa, vabatwa here uye vataure kuti vakatumwa nani ende uye vapuwe mutongo inofanirwa kupuwa avo vanenge vachiita violence. Tiramba tichindira mberi nenyaya iyi kusvika vacho vakaita zvakaitwa izvi vabatwa, vapuwa mutongo.
Tinonzwawo kuti ivo vachenurwa nedare ava vane urongwa hwekukwira kumatare kuti vange vachiripwa nenyaya yekusungiswa zvisiri pamutemo. Munoti kana matano aya akanga atorwa?
Handizivi kuti zvaizvozvo vari kuzwa neti. Munhu anosunga munhu haazi vamangoma, vanosungwa nemapurisa woenda mudare wochenurwa nedare. Kana une chaunenge uchida uchiti wakasungwa zvisirizvo, unosunga vacho vakakusunga nemapurisa. Isusu tiri vamhangari, hatina zvirisu tinosunga vanhu. Zvatinoita kungomhangara kuti isusu takarohwa musi wakati pakati, mapurisa ochinotsvaga vacho vakakurova.
Vanga vari mutauriri wechikwata cheMDCT Renewal Team Jacob Mafume vari parunare muHarare.
Zvichakadaro, mutongi wedare remagistrate Mugweru, amai Judith Taruvinga, vatara kuti miri webudiriro mudare reparamende uye vari mutevedzeri wasachigaro wechidiki muMDCT vaCosta Machingauta vabvise zana remadhora sechibatiso panyaya vari kupomerwa yekubhinya mumwe musikana anodzidza paMidland State University. VaMachingauta vakasungwa nemusi wechishanu chesvondo rapfuura uye vanga vakachengetedzwa kuWawa Prison. Vanzi vazviratidze kumapurisa kaviri pasvondo uye varambe vachigara pamba pavo kubudiriro muHarare.
Makateerera kunefenyuro yenyu ye Studio 7 tiri kutefenyura tiri pamuzinda we Voice of America uri muWashington DC. Munokwanisawo kutinzwa padandemutande redu repa internet rinoti www.voashona.com. Zvakare website yedu www.voashona.com.
Vateereri, musakanganwa kuti munokwanisa kubata Studio 7 pa 909 AM, pa 4930 kana pa 12080 ne 15455 kHz pa shortwave.
Yasvika nguva yekuti timbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika muAfrica nepasi rose.
Mutungamiri weIsrael vaShimon Peres pamwe nemutungamiri wePalestine vaMahmoud Abbas vakabatana nemutungamiri weRoman Catholic Pope Francis nezuro muVatican vachinamatira runyararo mudunhu reMiddle East. Pope Francis vanobva kuArgentina vakakoka vakuru vaviri ava mwedzi wapera mushure mekuparara kwenhaurirano dzerunyararo muMiddle East. Vakati vanoimba kuti musangano wakaitwa nesvondo uchaunza rwendo rutsva muurongwa hwekutsvaga runyararo.
Mutungamiri weIsrael vaShimon Peres pamwe nemutungamiri wePalestine tine urombo bato riri kutonga muKosovo uye riri remutungamiri wehurumende yenyika iyi vaHashim Trasi rinoti rakunda musarudzo dzekutsvaga nhengo dzeparamende kubva pamavhoti anosvika zvikamu makumi manomwe kubva muzana averengwa zviri kubuda musarudzo izvi zvinoratidza kuti bato reDemocratic Party of Kosovo rave nezvikamu makumi matatu kubva muzana zvemavhoti richikunda bato rinopikisa reDemocratic League of Kosovo iro rine zvikamu makumi maviri nezvishanu kubva muzana zvemavhoti. Vakuru vakuru munyika iyi vanoti vanhu vakavhota vanosvika zvikamu makumi mana nezvitatu kubva muzana. Vathasi vari kutarisirwa kupinda mutemo yechitatu semutungamiri wehurumende. Vataurawo nhasi kuvatsigiri vavo muPristina vachiti vanhu vemuKosovo vanofanira kuzvida nesarudzo idzi.
Vakuru vakuru vanoona nezvemvura muItaly vanoti vabata vanhu vanodarika zviuru zvishanu vanga vari muzvikepe munyanza yeMediterranean mukupera kwesvondo. Vhidhiyo yaburitswa nhasi inoratidza mauto emuItaly achibatsira vanhu vanga vari muzvikepe zvidiki izvo zvanga zvakazarisa nevanhukadzi, varume nevana vadiki. Nemusi wemugovera mauto emumvura emuAmerica akabatsira vanhu vanodarika mazana maviri nemakumi masere nevasere muMediterranean, vamwe vacho vaive muchikepe chakanga chonyura.
Makateerera Studio 7 munotibata pa 909 AM 4930 kana pa 12080 ne 15455 kHz pa shortwave.
Munokwanisawo kubata Studio 7 pa channel Zim muchishandisa decoder reWizTech kubva na 9 PM kusvika na 11 PM. Kana muri pa WizTech tsvagai channel yakanzi CH Zim.
Channel Zim inoteererwa nguva dzose pa satellite TV, smartphone nepa internet uye inotiwo www.channelzim.net. Nyaya yekunetsana pakuti ndiana achazotora chigaro chemutungamiri wenyika vaRobert Mugabe yaramba yotsviriridza muzanu PF apo bato iri ratarisana nesarudzo dzakakosha dzeCongress munazvita. Kunetsana kunonzi kwange kuchiitika muchivande vanhu vachitemerana muvhu asi kutukwa kwakaitwa gurukota rezvekuburiswa kwemashoko vaJonathan Moyo nemutungamiri wenyika vaRobert Mugabe parufu rwegamba renyika vaNathan Shamyarira kunonzi neveruzhinji kwapa kuti vazhinji vaone kuti zvinhu hazvina kumira zvakanaka musangano weZANU PF. Musi wechishanu apo vakaenda kunobata maoko kumhuri yekwaShamyarira mutungamiri wenyika vaMugabe vakati vaMoyo munhu ari kushandisa mabepanhau ehurumende kurwa hondo dzemapoka dziri muZANU PF. Vanonzi vari kunetserana chigaro chavaMugabe mutevedzeri wavo amai Joyce Mujuru uye gurukota rezvemitemo vaEmerson Mnangagwa. Asi vaviri ava vanomboramba kuti vane zvikwata zvavanotsigira muZANU PF. VaMoyo vanonzi vari kudivira vaMunangagwa. Nemusi wemugovera vaMugabe vakadzokorora zvakare kushora vaMoyo kunyange hazvo vainge vasingavadome nezita zvavainge vaita nemusi wechishanu. Nemugovera vaMugabe vakati mubato mavo mapindwa nezvipfukuto zvinofanira kubviswa. Mashoko aya akabva ataurwawo nemusi wesvondo kwaMutare negurukota rezvekufambiswa kwebato vaDidmas Mutasa avo vanotsigira amai Mujuru avo vakaudza musangano wevechidiki weZANU PF kuti zvipfukuto zvinofanira kuisirwa mushonga weGamma Tox wekuuraya zvipfukuto izvi. Hatina kukwanisa kubata vaMutasa kuti tinzwe divi ravo. VaMoyo vanonziwo nevamwe muZANU PF vakashorwa zvakanyanya musangano wePolitibureau wakaitwa nemusi wechina chikwata chamai Mujuru chichinzi chakaudza vaMugabe kuti vaMoyo vaivatuka mumapepanhau ehurumende. Asi nyanzvi munyadzo zvematongerwo enyika vachishanda nesangano reZimbabwe Democracy Institute muzvare Gladys Hlatshwayo vanoti mashoko ari kushandiswa aya haana kunaka sezvo achiunza kurwisana.
Mashoko akataurirwa akataurwa nemukuru wenyika mashoko asina kuumira zvakanaka zvikuru sei tichitarisa nyaya dzemhirizhonga.
Gweta uye vakamboshanda sechipangamazano chevaive mutungamiri wehurumende vaMorgan Tsvangirai Dr. Alex Magaisa vanotiwo mashoko avaMugabe anoratidza kuti nyaya yekongresi yekutsvaga vatungamiri vatsva yasvika pakaoma.
Ndikati zvinhu zvinoshamisa zvashamisa vanhu vazhinji nekuti vaMugabe achisi chinhu chavagara vanyanyoita kuti vanotuka mumwe wemakurukota avo pazere vanhu. Zvinhu zvinotarisa zvinoitwa mumamiting mavo mukabhineti kana kupolitibureau. Asi zvinoratidza izvo kuti munenge mune kurwisana kukuru.
Imwe nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika uye vaimbova mutungamiri wevadzidzi paUniversity of Zimbabwe vatapera Kapuya vanoti vaMugabe vanenge vanonyanyotsigirawo divi ramai Mujuru.
Ndofunga uku kurwisana uku kwakuzobuda pachena zvino zvatinoona pandezvekuti vaMugabe vanenge vari kutya kuti iyi faction yavaMunangagwa inomiririrwa inonzi ndoi navaMoyo yanga yamhanya zvikuru yavaiyo iri pamberi. VaMugabe vari kutya kuti anozosara achitonga Zimbabwe uyu anozomiririra zvido zvavo here, anozochengeta mhuri yavo here noupfumi hwavo hwavakabawo.
Asi aka akasike kutanga kuti paite ropa rakaipa pakati pavaMoyo navaMugabe muna 2005 vaMoyo vakadzingwa basa navaMugabe mushure mekunge vanyoresa kuti vakwikwidze semumiriri wecholocho vakazvimirira mushure mekunge vanzi vasatora nzira iyi neZANU PF. Nyaya yesarudzo isati yatanga vaMoyo vakapomerwa mhosva yekupinda musangano wekucholocho wakaitwa muna Mbudzi 2004 wekuedza kudzivisa kuti amai Mujuru vasatore chigaro chekuva mutevedzeri wavaMugabe. Izvi hazvina kubudirira mushure mekunge vaMugabe vatora divi ramai Mujuru. Kunyangwe vakaruza havo sarudzo gore rapera vaMoyo vakadomwa zvakare kuva gurukota rezvekuburiswa kwemashoko. Asi nyaya yekukandirana makobvu nematete inenge yava kuenderera mberi zvakare apo bato ratarisana nedzimwe sarudzo dzakakosha dzekongress. Vamwe vanotiwo ukama hwavaMoyo navaMugabe hwasvika kwamvura yacheka makumbo asi vaMagaisa vanoti achiri mangwanani.
VaMoyo munoona pachirungu chazvinonzi kiti ine upenyu yakawanda zvikuru hanzi kiti has nine lives. VaMoyo vakambowirwa nedambudziko iri nguva yapfuura muna 2004 paya vakadzingwa kubva kuZANU PF asi vakatsuka vakatosvikodzoka haikona kunzi enda kusevaiwa akatodzoka kuenda kumusoro soro chaiko.
Dzimwe nyanzvi munyadzi zvematongerwo enyika dzinoti nyaya yekuti ndiana achatora chigaro chava Mugabe ikasagadziriswa inyaya icharamba ichinetsa uye kukandirana makobvu nematete kucharamba kuchienderera mberi mubato iri.
Vamwe vagari vekuchingwize mudunhu remasvingo vanoti vave kutotsvaga dzimwe nzvimbo dzekunogara kumatownship ari pedyo nezvimbo iyi kuitira kuti vava nechouviri. Vagari ava vanoti magariro avakaita pakamba iyi ari kusiririsa panguva ino yekutonhora. Mumwe mugari wekuchingwizi vatamuka chimuti vanoti pari zvino vave kutoriritira mhuri nekuita mabasa akasiyana-siyana panzvimbo yeusha husava iri pedyo nechingwizi. Vachimuti vanoti dai veruzhinji vanokwanisa vaedza kubatsira vanhu vagere pakamba iyi nezvinhu zvakaita semagumbeze, zvekudya, huni, zvipfeko nezvimwewo sezvo hurumende iri kuita sekunge yawandirwa pari zvino. Mhuri dzinodarika zviuru zviviri nemazana mashanu dzinonzi dzakabviswa kunzvimbo dzakakanganiswa nemafashamo emvura ekutokwe mukosi dzikaiswa pachingwizi apo dzakamirira kuendeswa kunzvimbo dzavachapiwa nehurumende. Marvelous Mhlanganya uye weStudio 7 ataura navachimuti kuti tinzwe zviri kuitika.
Zvinoda kuti imimi mumbosvikawo, hamukwanisiwo kumbosvikawo here kuchingwizi kuti mungakona kusvika?
Tikwanise zvangu pari zvino asi tsananguraiwo kuti kana kune vamwe vari pedyo vanokwanisa kusvika zvii chaizvo zviri kuitika ikoko kwachingwizi pari zvino tichitarisa kutonhora kwakuri kuita?
Tende rinotonhora siku. Munoona tende ka, it depends, matenzi akasiyana-siyana, but at the same time, it is tende haisi imba ka. Ya, kuchingwizi kunotonhora sisi. Kutonhora chaiko, because chero dai kwakutipisa ka, kune mamwe maweather conditions anongova funny kuti everything kuti unogona kuadescribe. Saka chando, of course, iko zvinondo dambudziko rine vanhu, because it's very cold, and at the same time, chando chacho chine mhepo, but nenguva imwe chete chete is just one different aspect yeweather, because all the kind of weather, whether it's hot or it's cold, it's not comfortable.
Saka pari zvino muri kuwana here zvatingati zvemabhurangiti nehuni nezvimwewo zvinoshandiswa kuti mhuri igare ichidziirwa uyezve ichikwanisa kubika panguva ino yekutonhora?
Ngati tiripo ndezvekuti hezvasinkin chidisaster declaration yakapera maybe a month or two ago. Pane chandaona ini chandibhenefita ende pamatira acho iyaya amotaura handiti vamwe vanawo, vamwe vakabvamawo vaive nawo, vamwe havana vakabva vakasiya zvese. Hakuna zvinokwanira munhu kuti afare nethe center, hapana munhu anombofarira kugara magariro akaita because anambodzira agara magariro iyayo before.
Saka zvii zvamuri kuda kuona zvichiitwa nehurumende kuti zvamuri kutarisana nazvo ikoko kuchingwizi zvigadzirike?
Ndokumbira kuti chero dai yanga isiri hurumende, dai munhu anoda kubatsira nechido zveshuwa chechokwadi agoda kubatsira, because pamwe hurumende yedu iri kukurirwawo isisi situation inenzvisi muno munyika medu, but chatakatarisana nacho hazvisi izvozvo. Isisi if anyone could aid us willingly and without conditions, hazvishuwaka hatingasi takatarisa sisi.
Saka paimimi muri kupi muchitaura imi kuti makambosudurwa kubva kuchingwizi, muri kugara kupi?
Something like maybe someone of the 30 k's away from here, because I'm a bit of business. You know, business rango besides good money and the atwo yangu yandinoitawo. Saka ndoyandinoitira kusevezana kuti my son besides my own family, which is inini nemukadzi chete, asi tine vazukuru, mbuya vangu, mai vababa vangu vachiripo, even though my parents are late, hama dzizere baba vangu vaive nemhuri yakakura chaizvo. I'm responsible.
Vanga vari vatamuka chimuti ava vaimbo vemugari wekuchingwizi Transit Camp vachitaura naMarvelous Mhlanganya uye vari kuusha husava pedyo nechingwizi.
Muchirongwa chedu cheLive Talk na 8:30 p.m. tiri kutarisa zviri kuitika muzanu PF zvichitevera kubuda pachena kwavamugabe vachituka gurukota rezvekuburiswa kwemashoko vaJonathan Moyo parufu rwavaNathan Shamyarira.
Kana muchida kupa pfungwa dzenyu muchirongwa cheLive Talk nhasi manheru apo tinenge tichikurukura nyaya iyi, titumirei matext message panamba inoti 1202465 0318 muchitudza namba dzenyu kutira kuti tigokufonerai kuitira kuti mutaure pfungwa dzenyu pa live talk.
Kana muri kunze kwenyika munogona kuenda pa web pedu pa www.studio7news.com moenda pakanzi live talk mofona international access code yenyu pa namba dzinoti 1-202-617-2077 kuti mutaure pa live talk muri ku Britain, America nedzimwe nyika.
Vatereri, mangwana msakanga na kuterera Studio 7, apo tichange tine hurukuro na mkoma Alec Machesu, apo vachanga vachitaura pamusoro pepenyu wawo, pamwene zvipingaidzo zvavanombosangana nazvo mubasa ravo. Nyaya iyi muchainzwa pano pa Studio 7 mangwana.
Munaudze mitambo. Veruzhinji vanotevera zvikwata zvakaita seBarcelona, Manchester United, Bayern Munich, Chelsea pamwe neLiverpool vanonzi vambokanda kure mbatya dzezvikwata izvi vachipfeka mbatya dzenyika dzavari kufunga kuti ndidzo dzichatora mukombe wepasi rose weWorld Cup gore rino kuBrazil. Kunyangwe vanoshanda mumabhawa vari kuonekwawo vakapfeka mbatya idzo, vakatengerwa nevaridzi venzvimbo idzi vachipemberera makundano achatanga achatora mwedzi wese kuBrazil.
Vanotengesawo zvipfeko izvi vari kufara zvikuru nekuti bhizimusi riri kufamba zvarisati ramboita, kunyange hazvo mbatya dziri kunyanyotengwa dziri dzechikwata cheBrazil, icho veruzhinji vari kutarisira kuti ndicho chichatora mukombe uyu. Mumwe vanotevera nhabvu vaAndrew Rhodes vari kufungawo kuti Brazil ndiye ichatora mukombe uyu, kunyange hazvo nzira yayo iri kuratidza kuti yakaoma. VaRhodes vanoti Brazil chikwata chakasimba uye chiri kutamba makwikwi aya chiri pamba, izvo zvichanetsa kuti chikundwe.
Vamwewo vanotevera mutambo uyu vatendai muchena vanofungawo zvakafanana navaRhodes. Vamuchena vanoti vane mafungiro aya nekuti veruzhinji VaRhodes navamuchena vanotiwo mafungiro avo ndeyekuti zvikwata zvemuAfrica hapana kure kwazvinosvika makundano aya. Vaviri ava vanoti zvikwata izvi zvinokwanisa kusvika chete mumakota final kwete kumberi.
Panguva imwe chete vatsigiri venhabvu munyika muno havana kukanganwa nezvenhabvu yeCastle Lager Premier Soccer League, iyo iri kutungamirwa nechikwata cheHighlanders chakasiya Dynamos pamwe neHwange. Highlanders ine mapoints makumi maviri ichiteverwa neDynamos pamwe neHwange, idzo dzine mapoints gumi nemapfumbamwe. Izvo zvinotevera mangange pamusha akaitwa neHighlanders apo yakatamba neFC Platinum neZuro. Panguva imwe cheteyo Dynamos yakakunda Triangle nechibodzwa chimwe chete.
Asi vatsigiri venhabvu munyika vari kuchema-chema muchure mekunge chikwata chenhabvu chevanhukadzi chema Mighty Warriors chaburitswa makwikwi e2014 Africa Women's Championships muchure mekurwa 1-0 neZambia. Chikwata ichi chabuda muchure mekunge chambokundwazve nechimwe chibodzwa 1-0 pamakwikwi akaitirwa kuZambia masvondo maviri apfuura. Kukundwa kwemaMighty Warriors kwauya panguva iyo maWarriors achangobva mukudamburwa neTanzania mumakwikwi e2015 Africa Cup of Nations. Sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa musoro inawo zvakare.
Dare redzimosva rinowana nhengo dzevechidiki muMDCT pfumbamwe dzanga dzichipomerwa mhosva yekurova vakadzingwa mubato iri vaElton Mangoma dzisina mhosva.
Nyanzvi dzozeya pangava pasvika ukama hwemutungamiri wenyika vaRobert Mugabe negurukota rezvekuburiswa kwemashoko vaJonathan Moyo.
Vamwe vagari vekuChingwizi vobuda mukamba iyi vachinotsvaga chouviri munzvimbo dzine zvitoro mudunhu iri. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi, tinoimba kuti muchange muine Suzakare Mangwana anokuoneka ine mufaro. Ndini Jonga Kandemire, ndiri muWashington DC.
Nenwenyu Blessing Zulu, tokusiyai mina Sandra Nyaira naChris Kande.